manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 23 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo.
Nzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura.
Dzimwe dzimba muHarare dzinozadzwa nemafashamo emvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda nemusi wechina. Chirwere chekorera choramba chichikwira apo mvura yave kunaya yakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kuyambira vatyairi pamwe nevedzimotokari vemabhazi pamwe nemichovha kuti vange vachachanga achiita basa sebasa munguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva senzira yekuedza kuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achanga ari mumigwagwa achiona mafambiro edzimotokari pamwe nekubvisa mumigwagwa motokari nemabhazi zvinenge zvisina kukodzera uyewo kusunga vose vachawanikwa vachityora mitemo yemumigwagwa. Zvakaonekwa kuti tsaona zhinji dzinoitika munguva ino yemazororo uye dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa kanawo kushandiswa kwedzimotokari dzisina kukodzera. Assistant Commissioner Nyati vari kukurudzirawo vedzimotokari kuti vasiyane netsika yekufamba usiku. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa anenge ari mumigwagwa asi kuvekuperesa mugwagwa zviyo kuti kuchapedza taut tinodiwa chete ndoto vanhu ngavafambi zvakanaka munotaona dziri kuuraya vanhu mazuva anokunondedze usiku vesatoti vatyairi vachafambi uhiku vatyairi vakatakuri zvekupfurukidza mwari unoona kuti motokari inofanira kutakura vanhu vashanu inenge ine vanhu gumi inofanira kutakura vanhu gumi inenge ine vanhu makumi maviri zvichireva kuti vanhu vanofanira kukoshesa kufamba kwavo vanofanira kukoshesa upinyu hwavo mapurisa ozoitawo basa ravo nomunguva tinozongomirira kuti atoti pachirungu blame game atina mwana anenge asingateedzeri mitemo uyezve vasingaiti zvinhu zvofanira kuitwa nemazvo.
Tinoonawo kuti iyo presence kana kungoonekwa kwemapurisa vachimhanya mhanya mugwagwa kunogonawo kutoita kuti vamwe vange vachitora matanho ekusamhanyisa kana kunwa vachityaira nezvimwe zvakadaro zvinhu zvamungati muchaitawo here?
Ndo zvatagara tichitaura ndo zvatirikuzoita uyezve tichabata motokari dzese tinokodzera kufamba pamugwagwa tinokodzera kutakura vanhu ndosaka tiri kuti isusu hongu pane vanozoita misanzwa hatitarisire kuti motokari dzemushikashika kana mapareti taxis achapfuura pamaroadblocks echipurisa.
Imwewo nyaya Assistant Commissioner inyaya yekuti vemakombi zvikuru takatarisa tsaona yakakonzereswa padhuze nepaliberation museum apo yekunzi vatyairi vemakombi vainzi vaienda vakatarisa kuri kubva dzimotokari izvii zvingaitwa kuti mutemo uteverwe?
Chokutanga varidzi vedzimotokari idzodzo dzinotakura vanhu vanofanira kubatsirwa kuti vatyairi vavo vaite unhu hwakanaka. Hazvina kwazvinombotiendesa hazvina zvazvinombotibatsira kuti mutyairi unodhraivha wakatarisana nedzimwe motokari uchidhraivha uri kurutivi rutsiriro romumugwagwa zvinoreva chii izvozvo? Hazviitira kutingotevererwa nemapurisa munhu akasuwa rezinesi rekutyaira mumugwagwa ngaaite muenzaniso wakanaka
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Muri dzinechitsama mumisha yebudiriro nekuwadzana muHarare, dzinonzi dzakasara dzisina pekugara, mushure mekunge mafashamo emvura azadza dzimba dzadzo mumisha miviri iyi, usiku hwemusi wechina. Mapurisa akazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuti chikwata chavo chinonunura vanhu munjodzi dzemumvura chesub aqua unit chakakwanisa kununura vane chitsama mubudiriro 4 gokunonzi kuma paddock mushure mekunge dzimba 15 dzazara nemvura mushure memafashamu emvura yakanaya usiku wechina. Ikuwo kunonzi mumwe mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kuti anogona kunga akatorwa nemafashamu emvura aya sezvo asiri kuwanikwa. Mapurisa anonzi akanunurawo mhuri 10 nepfumbamwe mumusha wekuwadzana extension mushure mekunge dzimba dzazara zvakare nemvura. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti dambudziko iri riri kuramba richikonzerwa nekuti vanhu vave kungobvumizwa kuvakira dzimba dzavo munzvimbo dzaisimbosiyiwa dzichinzi dzinofamba nemvura pamwe nekuti vave kuvakirawo mumatoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ichokwadi, mukati nenzvimbo yebudiriro inzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura, uye kune dambudziko zvakare rekuti vamwe vanowaka vacho vari kuwaka misha yavo yakatanangira panofamba nemvura voisa majuraworo anovharira kuti mvura isagone kufamba ichienda mutunjizi tunonorasa kunana Chiveroko. Saka dambudziko iroro rinoita kuti pose panongonaya nzvimbo idzodzo dzinotonyodza. Zvaive zvinhu zvakanaka kuti vanhu vanyanye kudzidziswa kuti kunyange ukawana sendi mukati mebani yakachipa zvakadini ziva kuti uchasangana nedambudziko.
Tiri kunzwawo kuti pane mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kunzi angadai akaeredzwa nemvura. Pane zvamati manzwawo here patsaona iyoyi yemwana?
Pari zvino hapana chatanga tatitangonzwa kunze kwekungoti ekuseni patanga tichimbotaura nevamwe vekunzvimbo ikoko vachingotaura kuti ndo dambudziko riripo mwana haasi kuwanikwa. Saka ticharamba tichingotaurawo nevatungamiri vedu venzvimbo idzodzo kuti tinzwe kuti situation yacho yakamira sei.
Tinoona kuti vanhu vari kuvakawa zviri kuitika mumaziso ekanzuru. Hapana here matanho anenge achifanira kunge achitorwawo nekanzuro sezvo muri kutaura kuti nzvimbo idzi dzinenge dzichinzi mawetlands zvinenge zvichitozivikana nekanzuro?
Dambudziko rinoitika nderekuti panotonge pachitosiyiwa nzvimbo dzinenge dziri open idzodzo achinzi mawetlands. Maland barons nevamwe vane uori vari mukanzuro imomo kunyange wematongerwo enyika macancellors pavanoonawo mawetlands aya maopen spaces vanotoona iri nzvimbo yekuti vanogona kutsvaga rutsigiro. Saka matown planners mukataura navo anokurudzai kuti havana zvizhinji zvavanogona kuita ngekuti pavanozoda kuti mapurisa ekanzuro aende kuda kundodzivisa panenge pari kutofamba mapepa anenge achiratidza futi kuti ane zvidhindo uye kune mari dzakatobvisirwa kukanzuro zvoita sekuti zviri pamutemo. Kunyange vanhu ivavo vakange vachiudziwa kuti pamuri kuwaka hapazi pamutemo kunge vachitaura kuti havana kumwe kwekugara. Saka dambudziko rinofanirwa kutogadziriswa inyaya yekuti makanzuro edu aya anofanirwa kuti asevhise nzvimbo dzekuti vanhu vagone kuzogara kuine mvura, kuinewo masuwa, kuine migwagwa. Zvino iko zvino vanhu vanongoratidzwa bani votonzi wakai.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare, eri Harare Residence Trust, vaPrecious Shumba, vari parunhare muHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira munyika panguva iyo paiwe kutyirwa kuti kunaya kwave kuita mvura kuchatowedzera dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wechina, chidimbu chepakati nepakati cheuwandu uhu vari vagari vemuHarare. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vanonzi vabatwa nekorera nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi. Kusvika pari zvino matunhu maduku makumi mashanu nemana anonzi abatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Kukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena. Vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozouyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyoramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura, zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime, matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Toyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji, tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinoita pakuita yatinoti contamination iya, zvinopedzesera zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana siyana, dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zvekungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake votanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira, tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera. Togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti bakadzuru otadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo. Iye zvinezvi tiri muyatinoti muemergency.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Mashoko ari kubuda anoti motokari dzakatakura rubatsiro dzinosvika makumi manomwe dzapinda kuchamhembe kweGaza nepamugano weEgypt weRafah. Gaza inonzi iri kuda rubatsiro zvechimbi-chimbi. Israel yakanga yaudza vagari vemuGaza kuti vabude kuchamhembe kwedunhu iri, asi pakazopinda mauto ayo akawana paine nzvimbo dzekugara shoma kana zvichienzaniswa nevanhu vakanga vachimo. Zvichakadaro zvichitevera mazuva enhaurirano dziri pamusoro pekuendeswa kwerubatsiro muGaza Strip, America haina kuvhota nechishano pachisungo cheUN Security Council zvakabvumidza kutambirwa kwechisungo ichi nenhengo dzeUN Security Council gumi neshanu. Israel inoti vanhu chiuru nemazana maviri vaurayiwa kubva zvatanga hondo yayo neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chavanopfurikidza mwero. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti zvizvarwa zvePalestine zviuru makumi maviri zvaurayiwa muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tunisia iri kupinda musarudzo dzemakanzuro mangwana senzira yekuwedzera uwandu hwenhengo dzedare iri kuburikidza nekuumba rimwe dare repiri rakanangana nenyaya dzebudiriro. Vadare mumatunhu ose eAmerica vari kudzoka kubasa mukutanga kwa 2024 vachitarisirwa kushoropodza kurwiswa kweIsrael neHamas musi wa 7 gumi guru, vamwe vachitarisirwawo kutora matanho akaomarara. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni tichitarisa mabasa ari kubatwa nesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust richitungamirwa namuzvare Alice Kuvea ekusimudzira madzimai emuchitungwiza uye zvavari kutarisira kuita muna 2024.
Zvatinotongwa chekupaanhu chikafu musi wa 31 nevamwe vatinoshandidzana navo, uye zvekare takaita mamachi ekukurudzira nyaya dzegender-based violence, mhirizhonga mudzimba, mhirizhonga muzvikoro, mhirizhonga mumushamatiki, uye kuti ticharamba tichiita mabasa aya ende tichavandudzika. Uye zvekare inini semumiri weboka rechitsvete takaendawo neorganization inonzi wese chembo rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe, uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu bhaketu, mai mune sipo, mai mune masanitary pads, matoothbrush, makamu, mafuta, zvakawanda wanda zvekuti madzimai abatsirika. Saka chirongwa ichi chichazonge tichiunza zvekare muchitungu, iko zvino tine zvimwe zvatikamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muchikoro.
Ko, munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu?
Takave nechirongwa chakanaka chevota registration, chatakarejista vana vechikoro vanosvika kuma 1200 vanove vakatanga kuvhota mutsva 23 August. Saka asi chinguza chakaita chinongo kuru jiwa kuchigaita wana. Katimo bata na nao mama organization. Anko ato kipatuo pa chikafu, pa mawilche. Kama school fees ndorme dambu chikori hiko. Na school fees aani. Chila kumitakumushe muno munika. Kana uchimizika munu. Iko shikana uchitu anuane Christmas apana. Christmas wazarungo orimu jimba zao. Lakini kwa ronga chuti wanaende sawa la ronga zema school fees nyesho ma uniform.
Tinoona kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa. Vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai?
Tinongotenda nekoti obva yakakapuwa sechichezi yekumisa kupwanwa tiri pamutemo kwepekutengesera kana kuti mavhendiri stores. Izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungidza. Tika kuru kuru otu wanuwa badaro omari ya kutu wa sarambu wa chunguru kwa nekazi nineta 10 years kutu wa konsongu wa chenge sasele kwa wano chenge sere kata miza kuru hapa kete chenge sere kutu kwa adazi na umira mchezi na kuru kunai wano chenge sere kato muru odi asikanzi nineta chungo damari ainapa ya kawaka sechindi kutu ya katika uchanga kukoreli
kwa mugoreli rukuya ra 2024 semadzima ya mshitunguiza, zizi za munga tarisira okunge mchita kana kupedzisa zirunga chumwe za muno ta tinotarisira kuta hnhichi
kama ndetuenda, tiku tarisira kuwira mba tukibatira na kumatrainings zanda mboreva kubatira wano tambura kubatira wano chikafu uwe zikari kupawa mbo mabasa kutipone kutuwaiti mabasa ema woko tiku tarisira woku tukifani mamu na mapoka ataka senda nao aita mazimai maresi watande mabasa ema okwe anesha ngasa ufige sati kutati oki shuwa mkwa tibatira wakazi waka wansa shikiri kwa shikare jambu kigore mbura muno mchungu iti wakazi kisiri kutambura kutuwa kutuwa umende isa kibu hote ni kata njira kune mkuru wenyu kuchilati uone opaku wako kwee demu hedi kwa mse kwa mkwa chichero mbura matepi kutarambe kikenga nekutakura migomo tulare gareki ile tisitari kila sekara utiwa kazi wa zini wachandi wa zipinda mchigazo kamsoro nga daikuri mshikoko umacheki mnjivoja za siya na siya na nekuti mzimai chisi kine kwa nisa kama uti kine chido niku waka buta tukatarika wapa kichie ndarika niwa rumu wapita mbweta pa chida uwe kimecha nanda angala tungote ndo kini kekuchanga mungu tuare chungu za taito omea weki zimai taka kiongo kichie.
Aiwa ndinotenda zvikuru muzare kuvheya ndichiti muwe negore dzvarakanaka nekisimusi yakanaka.
Atotenda nemiwo.
Ndinotenda, thank you. Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzare Diana Kuvheya vanove mukuru wesangano runomirira vagari vemuchitungwiza rechitrust. Iye zvino tokupai chirongwa choupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namukoma Presmo Musundi vanochovha mabhasikoro zvemumijawo. Mukoma Musundi ndemumwe wevachovhi vemabhasikoro vakachovha mabhasikoro avo kubva kuJohannesburg muSouth Africa vachisvika muBulawayo svondo rino senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vasiyane nekushandiswa kwezvinodhaka.
Yes, ndiri mumwe chikwata chakachovha kubva kuSouth Africa kusvika kuBulawayo kubva nemusi weMande uri musi wa18 December 2023. Akasimuka kuJoburg na 7 AM ndobva tarova usiku hwose. Asi ndikuda kuti takange taona kuti hatina back up kumashure kwedu. Maoko anga anga asingachakwanisi kupula mabreaks. Chimandaenda nelifti yandakaenda naye kunosvika muGwanda. Ndamirira vamwe kuti vakwanise kusvika muGwanda. Vanoda kuti ndakasvika usiku ndibva ndambozorora muGwanda. Ndibva ndazobuda muGwanda na 3 AM kuenda kuBulawayo. Ndakasvika muBulawayo kuma around 7-8 makuseni ndangadave kuBulawayo. Ndokwa ndakazomirira chimwe chikwata chose zuva rose kuti chisvike chibva chazosvika na 6 manheru.
chinangwa chenyu chekuti mutore rwendo urwu rwekuchovha mabhasikoro makiromita akawanda kudai changa chiri chei mukoma Fresmo?
Chinangwa nechivavarirwa kuti titore danho rekuchovha uye kuzvishungurudza nemabhasikoro kubva kuJoburg kusvika kuZimbabwe inhau yekuramba zvinodhaka kuvanana kuzera rechidiki zvinova ndizvo zvauraya nyika dzakawanda. Ndo zvakakonzesa kuti nyanye kunge tiri pamabhasikoro kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe kuda kwekuti say no to drugs. Ndo rangariri zita recampaign awareness yedu. Ndokunga veruzhinji vanogona kunga vachingofunga kuti vanhu vakazviita maNdevele chete, kwete. Ina ndisiri muNdevele, ndiri mushona. But ndinokuda kuti kana mukange mavaka friendship nevanhu vanobva kune imwe district, kana friendship yenyu yakasimba, ushamwari hwenyu hwakasimba, munokwanisa kuita chinhu chimwe chete pakashayiwa kana kuziva kana mumwe chete kuti hamuzivi vanhu vanotaura rurimi rumwe chete.
Icho chirongwa chenyu chakanangana nemazera api mukoma Musundi?
Ngati awareness yedu yanga yakanangana nekuramba kwezvinodhaka kuzera rechidiki nezera rechikuru zvinova ndizvo zvauraya nyika. So tinotenda zvikuru sei kumasponsors nevamwe vese vakabatsira kuti rwendo rwedu runge ruchibudirira kunyange zvavo vamwe vasiri kuzvibhiliva kana kutenda, asi tinongoisa paruoko rwaMwari. Ndinofunga kuti vabhilivhe tichaita kuti tivatumire mafambiro atakaita pamaGPS edu kusvika chinosvika kuBulawayo. Dzimwe nguva vangava nekufara uye nekutendeseka nekuti vamwe vanoshoropodza uye kushoora, asi ngati kambeni yedu yanga yakanangana nesay no to drugs kuzera rechidiki.
Tinoona kuti rwendo rwamakafamba harusi rwendo rwekutamba narwo. Mune matambudziko amakasanganawo nawo here mukufamba imomo?
Matambudziko mazhinji atakasangana nawo mukati merwendo. Tinofunga kutsanangura zvingatoda mapeji akati wande, asi muchidimbu ndine tarisiro yekuti ndofunga next patinoita zvakare raidhi yedu yakafanana naiyoyo tichange tiine backup ka kuitira kuti tisatakura mabhegi pamabhasikoro kana kumisana yedu, nekuti zvinhu zvimwe zvinotipedza pawa uye kuneta. Nokuda kuti zvinenge zvichirema, asi nokuda kuti haungazofambi rwendo rwemazuva matatu uri pamusoro pebhasikoro usina uniform, mbatya dzekushandisa kuti unge uchichinja murod, zvinoda kuti ufambe wakazvitakura. Uyewo kuti kana tichinge takumbirawo kuti vanhu vasponze like zvakafanana nanaimechikafu muzhira, zvinhu zvisingatifadzi pakuzobvisa mari dzedu tichitenga, isi tanga takambotarisira kuti pamwe vanhu vachatibatsira. Saka ndezvimwe zvematambudziko uye zvinhu zvisingafadzi murwendo, asi tinongozvisa mumaoko aMwari nokuti iri ranga riri zano redu, ranga risiri zano rezvikwata zvatinomhanyira tiri kuSouth Africa.
Tinonzwa kuti urongwa uhwu hwakatangwa namukoma Meli, imi makazopindawo sei?
Akangotiwo atisheerawo nyaya kuti varume ini tinoda kufamba nebhasikoro kubva kuJoburg kuenda ku lawa tichibva tasvitsa nyaya kuzvikwata zvatinochovhera tiri kunokwesei. Hazvingakwanisike here? Zvikanzi kana muchida nemwoyo yenyu yese munokwanisa kuzviita. Ndobva pangoitawo mamwe masponsa akavolondia kwataisvikira kuBulawayo kwacho, uye vamwe mataizoita marefreshments murod like True Elegant pagomo yepaBright Bridge kusaidi rekumavirira kweborda. Tinofara zvikuru newelcome yavakaita kwatiri. Zvinhu zvinodadisa chaizvo. Chikafu chatakadya ipapo changa chakarongeka, marefreshments atakawana ipapo anga akarongeka, uye mabatiro avakatiita vakaratidza chido kuti tiri vanhu kwavari. Pamakadho zvakare kunyange zvazvo paiva pakati peusiku, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru kwazvo. Nepagaraji repaGwanda tangamwa zvangu zita regaraji, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru sei nekuda kwekambeni yatanga tiinayo, uye Bulawayo yose vanhu vakaratidza kutigamuchira murudo rwaMwari uye murufaro.
Vanga vari muchovhe wemabhasikoro emijawo mukoma Fresmo Musundi vachitaura vari parunhare kuchiredzi nestudio 7. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshola njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-23 kuMpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesibhekene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo ivindowa last year angakwakunzima, sananzela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le msimbi endaweni ezijeneyo.
UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngoba kwavela amafrizi osofa amatafula konke kuyabe kusebanzini kwenakele kakhulu kube kanti impahla zabo zibathekeze ingubo zabamandi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela iside lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-PPC zonke izinto sizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Ambrose Sibindi ongewebandla le-CCC.
Siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesibhekene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ekhona ekhalendeni. Iminyaka edluleyo ivindowa last year angakwakunzima, sananzela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le msimbi endaweni ezijeneyo. Wawuqalisa futhi masinya khonapho kubona uvuleyo mbona abantu nje besitshengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi sekhisimusi, kodwa wananzela kathesi hayi kuthule. Ungase ungene ezitolo lapha, siyananzela ukuthi labona abayejayoqisa izinto lezi zingaqeqiswanga, ngokuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalelwe kwenye indawo abe sebonga ukukhitshwa bhodabhode lapha koBulawayo, bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kulakuphithiziya esikwejwayeleyo. Siyakunanzela khonokho lezitolo lapha asiko lokhwana ukuphithizela esijale ukubona abanzi nje ungathi babhizi bephithizela bona ababevendini bedinga izimali. Amavenda yiwagcwela iganga lonke enxa ebenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi nasoyilizwe zinzima. Yikho okwenza abantu bengaphithizeli, ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke. Impahla sikulezi tolo zikhona, kodwa awuhluphi azibambeki. Akufani lalani iminyaka eminye esadlulayo yo-2008 wawuvele kungelampahla ezitolo, kathi zimpahla zikhona kodwa-ke ukuthi abantu beneliswe ukuthi bathenge impahla kuyehlula. Ngokunjalo ikhisimusi sakhona ithule sibili kakhulu, nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula mabhadi kuthiwa ama-red, kodwa walo nyaka kukhanya nje kuzithulele. Ngingakwazi ngibekela le khisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo, kodwa okwamanje hayi, impilo yekhisimusi ledlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani
ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswela kala kwemali. Ungaswela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu zabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sazi amabhizinisi beZimbabwe nxa kuthiwa ikhisimusi bayacabangela abantu bazakuthenga basuke bakhweza impahla, intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule. Lalaba emakhaya futhi ungananzela amabhasi emakhaya, imishova la emakhaya labo sebegqezile intengo, kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabona hayi izaba ikhisimusi ngoba ikhona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini. Kodwa lokhona sikwejwayele ukuthi abantu phele bebizana bezimuli, bebizana bengomakhelwane, sibona ngathi akuthengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhangele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqansa ngoba singananzelela. Ndabona abezitolo sesho izimpahla zokuthiwa hayi leyi awuzozoyithenga nge-RTGS, usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So yinhlupho esihlangana la zonke lezo. Kuthi laba la abavuma ukuthi kuswayidwe nge-RTGS basuke aba-inflate ama-rates abo abaningi, so kusuba yile imali yomkambo kusazuke abantu kube nzima. So ngamafishane abantu ikhisimusi yabo sebebayikhwelisa ngoba kulokunzima sibili.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapholisa athi umntwana weHarare elokishini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elichiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatshwa lomapholisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgqibelo kusukela ngolwesihlanu uqolo. Amapholisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini lekuwatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya into ekhona lapha ukuthi singakhangela idorobho ikakhulu iHarare leKipindiza. Kule ndawo lezi singathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu, kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho-ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphendunikwa nje indawo ikakhulu ngendawo ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi kugeleze kungena ezindlini. Abantu begcina kusikhathi kuphuma phezu kwemagala kufuna ukuyafika emadolo. Njalo le-drainage system ekhona i-very poor, akusena drainage system esasiyibona kudala leyani. So kugcina iy'ndawo zifika flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abantu ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyinkhaphozi abantu bayakha, kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu ziyabe ziphansi kakhulu, ezilulingana kakhulu, amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani, njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ya, ngeripoti esiyizwileyo kuthiwa kulontombazana oyedwa ofileyo, kodwa kasikakhonfemu ukuthi kuliqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji, osofa, amatafula, konke kuyabe kusemanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe, iy'ngubo zabamanzi. Kodwa singakhele kakhulu ofriji, labo i-furniture, lamasofa, kungangenwa yizulu kuyawonakala kakhulu, umonakalo wakhona uya kuyahlupha ukuthi ubenzeke. Abanye kuyagcina sekudingakala ukuthi bathenge okutsha.
Manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimeleyo?
Njengabantu abamela izakhamizi, ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubengelwa ngayibo. So sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi ncedobani abangalithola. Sibe ezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine besela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe nganeno babesebebuyela ezindlini zabo. Kodwa uhulumende hayi ngasika akula ncedo esibizileyo asiyewalinika okwakhathesi.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 khona le eHarare. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela isayidi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-CCC zonke izinto zizalunga nabalungu bazakhipha ama-sanctions.
Kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungiyowawinayo kuma-elections.
Mna as a opposition leader uMnangagwa kanqobanga uMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesiNdebele. Number one, uMnangagwa wadeploya iFAS, wadeploya iHeritage. Babe hamba beyekhusela abantu abadala emizini, abanye beshayiwa nezindula nenkosi nobosobhuku. So abantu bavotela iZANU-PF nokusaba and ama-election lawa arikwa awahambanga nendlela eright. So uMnangagwa kawinanga this election but usebenze amandla special amasoja, ama-CIO and Zimbabwe Republic Police.
Kodwa uChamisa ungena ngathi why lifuna umuntu uChamisa loMnangagwa babambane?
Ya uChamisa loMnangagwa kunazelekile ukuthi babambane ngoba ama-votes abo asondelene. Especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes, uMnangagwa 2 million. So different yabo incani. So kufanele aba bayithu babambane. Then kube ne-government of national unity. Elizweni kube ne-peace. Elizweni kube ne-development. Elizweni kube ne-unity enkulu. Sivule ama-industry. Silungise imali ethengayo. Abantu bayeke into zokuhawula apha esitarateni bethengisa izinto. Betshiswa ilanga. Nendaba yehulumende ikhathisa lo-PF.
Hello-ke ngumnumzana Albert Mazula umkhokheli webandla le People's Unity Party. Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi i-climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Victoria Falls.
Abe-Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama. Bekhuthaza uzulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke nxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli iningi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are in their houses.
Umbane lo uchaka kakhulu abasezindlini kakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Ungoma uthi lesi sika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela kokuthu egokhwe kanye lemaswingo. Ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa uchaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo. Njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uzulu ngendlela zokuzivikela.
If structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali. Kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika unkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlilwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphathamandla secouncilini yenkayi rural district council umnumzana Silibele Mpofu uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula kwa abantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa igwamayaya kusiya kubotheli.
Siya saba lesehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona fayemfuleni futhi bayelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugejwe umgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye iy'nkosazane ezinye zithile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwe layo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingaze line kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi ekutheni abantwana abayenelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative enye engiyenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali December Christmas ngoba abantu abanengi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ungaqwane zomlomo abantu abanengi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba batshonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile umncane bejabulile umntwana uyabe engafuni ukudla umntwana into oyifunayo kakhulu ebefuna ngithole isigqoko esitsha ngithole ama-sweets ngithole ama-tennis amatsha kungkhwane umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali nenxa abantu bekwenza ukhayela umakhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba nasiqala nje ukuthi izulu kumele izathembisa inkomo zifile indlala isingenile eMathebeleland laphi ka kulebulilima lema South yonke jikelele indlala kona ayenze elokuyachisa abantu balambile so ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka ngoDisemba ngiyenza ngoba ngingaphilanga kahle kathi singayenza mhla ka 25 ngizama ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali
ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo
so far total esenginayo ngile totally athi ngoba sikhethi bantu ukuthi ngibapha abantu baye total esenginayo sengile 57 kusase abanye abantu khona bezabuya ngeni isilezalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinika impuphu ukuthi isalukazi lazo le bhaye sepa ngasi sidla siwatcha sibone lazo ukuthi siyenza something
ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana
oku into leya ngiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezinde ama business people like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plumpt Town lapho kuyiko kuvela kunizintandane lezi ziyizwe ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama-business people sile Plumpt Bakery sile Plumpt Bakery Plumpt Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole okokudla la ngikhizimusi Plumpt Bakery iyancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibatshaya insombi kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community mele benefit nxa befake ibhizinisi yabo ngoba ikhona i-community ithenga khona abantu bathenga khona yibe sensithi khona labo site bancedisile ama-drinks yibe sengisithi ogolden bancedisile ngabantu abajwayele ukukwenza khonokho omain line bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-Plumpt Town ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi i-Greens siyiyo enkulu e-Plumpt ngifikile e-Greens komnye inyaka ngabanika incwadi zabe respond kathi ezimfike ngabanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into esengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayitholanga nikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager engikhulume naye into engase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela incwadi yokucela ama donation kasifuni imali yenu sifuna anything elibona ngani lingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabala lutho
loke bekungusenator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sini
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo lizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eselethule idlalade lalo lesibili lelesihloko esithi Nkosi ngisize nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo Ntungamile Inkomo we Studio 7
Ngizomphilela uJesu
Jesu
Jesu Jesu
Jesu
Jesu ngiyabingelela nkosi yami, ngiyabingelela emsakazweni, ngiyabingelela kustudio 7 ngokukhulu ukuzithoba. Obingelelayo ngustafana laphana ekhizi waphisa ivangeli elisha labakhethwa lisungulwe ngo-2021 sakhipha isikilo kuqala ngonyaka odlule, bese kuba khona leli esiliphushayo njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 071 023 7916. Ngiphinde futhi 071 023 7913. Ezinye zithi 076 462 1012, 076 462 1012. Odinga umculo wethu kulezi namba zosithola nakuFacebook laphana, ivangane elisha labakhethwa sikhona laphana kuFacebook. Okunye esisaphezu kwakho kuzotholakala, kuzobonakala, kodwa kwamanje engasithola kulezi iy'namba bese ngizibe khona lapha.
Abalandeli ubathiyela wapha manje?
Abasenjalo esilandela ngale ndlela abasilandela ngakhona, sithi nje lathi sisafufuza, sisafufuza kulo mculo. Abasibekezelele, siyabathanda, siyabathanda, sicela nathi nje besinikeze iy'ndlebe besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle, abanye namaholide amahle, beziphathe kahle.
Bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. uZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro leminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeBabwe.